idambudziko rekuti handizvisisa nekuti mukengo dhora wadzika sekuti anga wadzika kureti yehurumende uko kuva chikuruku sekukudzisa reti zvizhinji hurumende iri kugona kumanija reti tino tiri kunzwa kuti vemabhiri kuti chenji vamwe vochinja mari vari kuchidzirwa kuti mukashandisa reti chaiyo chaiyo yakada kufanira kuita mutema nokutorera malaisensi saka reti yedona ndosekutanga
saka iro dhora remunyika riri kutengeswa nemari pamusika wemukota
reti yekubek market iri kuma8000 aida kumbochinja akanati 1 yedona saka inova kuda kuti manje vanhu vekumashopu vadzikise praise yavo nekuti seti yavo yeuri kuenda kuma5000 yekuti munhu echitida ukaenda kubhengi mari yacho iyoyo hauiwani yaunoshandisa inokwasikubatsira kuti uzobvuka kubhizinesi ndiyo black market saka deni rate yeblack market yadzika zvingada zvabatsira kuti dzimwe dzengu vati aiti econsumer production commission vanokwasikanga vane donzvo rekugona kuti vadzikise mutengo na chimwe chikunesa ndechekuti teitoa mutengo wemacommodities wemumaket hausi kukonzerwa nereti chete
uri kukonzerwa nei
uri kukonzerwa nemari kwavashandi inonga ichadzaswa pasine papa saka haungatikonzera teiye mushandi pako iwo nhasi mangwana reti yehurumende ikadzika unoti kwai ndaakutiwo kumushandi wangu ndaakudzisa sina yako pati dzikakusvika ndoti mushandi muzimbabwe tasiri munomu ngaese makokose tafamba akamboona teiyo yadzikiswa nekuti reti yakadzika iwo cost yenova ichikonzera kuti kuti zvidi zvikwire saka uri kufarisa sokupaa nhu anoda kufadza vabhadhara maenegi vapera kuti vaite zvari kuita
izvi zvinokonzera matambudziko akaita sei kana hurumende ikada kutanga kuomesera vemabhizinisi avo
zvinokonzera mastrategies saka kune ikoko munga akonaepwa zvinozvitaitika 2007 sa 25 June pakati hurumende yakadaidzira taakuisa marefarensi kuti vanhu vadzike kumutengo wa 18 June 2007 wacho iyeri apo vanga vanoswa 200 June kutira taapedza nandaetete ane mashopu edu ane makuti nematimu kumashopu zvovaakutsvaga zvetegizici saka hapana justification yekuti veconsumer protection council commission vati hanzi tida kumafinesi kufarisa kuda kugavanawa pasabu